Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chikumi 19, 2021. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, chichefenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekuchira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tarwadziwa nekuti isu tandimukona ndomararamiro atinoita hand to mouth. Kutengesa kwatinenge tichiita ndokutotiwane kudya. Tarwadziwa. Papana. Zvakatotiomera. Izvezvani mwana ndokwa tinoswera tichitengesa tichita sei. Takutongoenda kumba unotarisana nemhuri.
Kanzuru yeguta reHarare inoputsa zvivakwa mumusha wembare. Izvo zvasiya vanhu vakawanda vasina chekubata. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanokumbira kereke yeRoman Catholic Church kuti Father Emmanuel Ribeiro vavigwe kuNational Heroes Acre. Chirwere cheCOVID-19 chakauraya vanhu vapfumba mwe nezuro uye kubata vanhu mazana mana nevasere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Dzimwe mhuri dzemumusha wembare hadzina pekurara nhasi manheru munguva yechando ino zvichitevera kuputswa kwaitwa zvivakwa mumbare nekanzuru yeguta reHarare. Vanhu vakawanda vanoti varasikirwa zvikuru nemidziyo inokosha zviuru nezviuru zvemadhora. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Migwagwa yese inoenda kumbare yafuma nhasi yakavharwa nemapurisa uye hakuna mota dzanga dzichibvumidzwa kufamba nemigwagwa iyi. Kuputswa kwezvivakwa izvi kwatanga mangwanani, vamwe vaputsirwa vachiti vashaya mikana yekubvisa zvinhu zvavo zvanga zviri muzvivakwa izvi. Vamwe vanga vachiputsirwa zvivakwa izvi vanga vachipopota vachiti vanoshamiswa kuti kanzuru inokwanisa kufambisa motikari kunoputsa zvivakwa asi ichiti haina mafuta edzimotikari dzinotakura marara. Mumwe aputsirwa zvinhu zvavo amai Bianga Manyere vati havachaziva kuti upenyu hwavo huchange hwakamira sei sezvo chitoro chavaputsirwa changa chichiraramisa mhuri yavo.
Tarwadziwa nekuti isu tandimukona ndomararamiro atinoita hand to mouth. Kutengesa kwatinenge tichiita ndokutotiwane kudya. Tarwadziwa. Papana. Zvakatotiomera. Izvezvani mwana ndokwa tinoswera tichitengesa tichita sei. Takutongoenda kumba unotarisana nemhuri.
Mumwe murume angoda kuzikanwa nezita rekuti Lloyd anga achiita bhizimusi remacoffin audza Studio 7 kuti kunyange hazvo vaputsirwa achamisa zvakare misasa yake sezvo asina kwekuenda. Murume uyu atiwo akambopazirwa paanoitira bhizimusi apa muna 2005 zvakare pakaitwa Operation Murambatsvina iyo yakasiya vanhu vanodarika mazana manomwe zviuru vasisina pekugara.
Ndawakasike kutanga 2005 vakambotipwanyira futi tiripo, saka mukafunga kuti bva 2005 svika nhasi vazoziva kuzopwanya wachaita kuti mamwe makore mangani. Vanongonaka kuti havadzoki nguva nenguva ka, saka izeidha pamwe vachadzoka apta kana kuti dzimwe 15 years kana 20 years.
VaJohn Huzhinji avo vaputsirwa imba yemapuranga kumagaba mumbare yavanga vachigara nemhuri yavo yavo vaudzawo Studio 7 kuti vave kutotsvakawo rubatsiro rwemari kuitira kuti vakwanise kuendesa mhuri yavo kumusha.
Sakutotasadai ndatoonawo mari kuti mhuri yangu iende kumusha. Indotsvakawo basa bhozi zvakatooma bhozi ndopane pandanchionawo pekuraramira bhozi pogara unenge usina.
Asiwo mumwe murume asina kuda kudomwa nezita uyo atarasikirwa nemari inosvika churu chemadhora ekuamerica abvuma kuti vanga vakavakira panzvimbo isina kukodzera asi akati vava kutochemerawo kukanzuru kuti vapewo pekuitira bhizimusi ravo zvakanaka.
Vamwe vanhu vava vanyanya kupinda murodhi saka takutokumbirawo vecity council kuti vatigadzirire imwe nzvimbo yekuti vanhu vashandire nekuti vanhu havana pekushandira. Murodhi reziva kuti muri dangerous vanhu vanga vakanyanya murodhi asi ngavatitsvagire pamwe pekuti tishandire.
Kunyange hazvo dare rehigh court rakamisa kupunzwa kwezvivakwa izvi kumusha weChitungwiza, mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vati nekuda kwekuti zvivakwa izvi hazvisi pamutemo vachaenderera mberi nekuputsa vachichenesa guta reHarare.
Tine urongwa hwekupisa zvese zviri pamutemo guta rinenge riita zvinhu pamutemo.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti vanhu vaputsirwa zvinhu zvavo varasikirwa nemari yakawanda zvikuru sezvo vanhu vakawanda vasina mabasa vachiita mabasa ekutenga nekutengesa zvinhu, vamwe vachiita mabasa emaoko senzira yekuriritira mhuri dzavo. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare nenzvimbo dzakaipoteredza vatafadzwa mukuti vakaudza Studio 7 munguva shoma yapfuura kuti vacharamba vachienderera mberi nekuchenesa guta zvisinei nemitongo yematare iri kumisa urongwa hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Bepa naure pa internet rezimlive.com rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakumbira kereke yeRoman Catholic Church kuti ibvumidze hurumende kuti mutumbi wababa Emmanuel Ribeiro uradzikwe kuNational Heroes Acre muHarare sezvo vakapiwa ruremekedzo rwegamba renyika. Vachitaura nevakuru vakuru vechechi iyi, vaMnangagwa vanonzwika pavhidhiyo vachiti hurumende inoda kuremekedza mabasa akaitwa nababa Ribeiro kuburikidza nekuvaviga kuNational Heroes Acre. Asi vati izvi zvinoitika chete kana chechi yawirirana nazvo. Vachipindura kuchikumbiro chavaMnangagwa, Archbishop Robert Ndlovu vanonzi vati vanzwa chikumbiro chehurumende asi vakati ivowo sechechi vane nzvimbo yavo yavanovigira magamba avo kuchishawasha, asi vavimbisa kuti vachagara pasi nemhuri pamwe nevafundisi vechechi yavo vachizeya chikumbiro chaitwa navaMnangagwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kukereke yeRoman Catholic Church kuti ichazivisa hurumende riini pachikumbiro chaitwa ichi. Baba Ribeiro vakashaya nemusi wechina mushure mekurwara nenyumonia uye vanga vava nemakore makumi masere nematanhatu ekuberekwa. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vapfumbamwe vakafa nechirwere cheCovid-19 uye vanhu mazana mana nevasere vanonzi vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru makumi mana nechimwe nemazana matatu nemakumi matatu nevashanu, 41,335. Vanhu vafa nechirwere ichi vava chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevashanu, kana kuti 1,655. Zimbabwe inoti yabaya nomba yekutanga vanhu vanosvika mazana manomwe ezviuru nemazana maviri nemakumi mana nevana, 700,244, uye vanhu vabayiwa nomba yepiri vava zviuru mazana mana nemakumi matatu nechimwe nezana nemakumi mashanu nevatatu, kana kuti 431,103. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe nemasangano anomirira vagari munzvimbo dzakasiyana siyana munyika anoti haasi kufara nekuzvipa masimba kuri kuitwa nevemapato ezvematongerwo enyika avo vanodzinga vamiriri vematunhu vasina kunzwa zvido zvevanhu vakavhotera vamiriri ava. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mukuru webasa msangano recombined Harare Residents Association amai Lorraine Mpasirisani avo vari kutungamira chirongwa chedevolution agenda vanoti kunyange mutemo wesarudzo uchipa masimba ekuti vanhu vanovhotera munhu ndivo chete vane simba rekubvisa munhu anenge avhoterwa pachigaro. Mutemo uyu unofanira kusimbaradzwa zvakanyanya kuita kuti upe simba rakawanda kuvavhoti nekuti pari zvino vakuru vakuru vezvematongerwo enyika vari kuita zvavanoda vachidzinga vamiriri ava vasina kunzwa pfungwa dzevanhu.
Vagari ngavapiwe simba kuti vanogona kuinitiate kana kuti vanogona kutopa marecommendations kupolitical party kuti uyu ngaachienda nokuti vagari ndivo vanenge vachipihwa maservices nemunhu wavanenge vakasarudza.
Munyori mukuru weAppwood Residents Development Association vaPeter Nyapetwa vanoti zviri pachena kuti mapato ezvematongerwo enyika ari kutyora kodzero dzavo nekumisa vanhu vavakavhotera pasina kuwirirana navo.
Tiri kutinetsa nezvekuti muno muAppwood hatina member of parliament. Hadisina makanzirazi. Vari kunzi vakaizwa rekodhi zvisingazivi hadzi nemapati avo anovamirira. Isu maresidents hatina kuvhotera mapolitical party. Takabvotera vanhu kuti vatipe service delivery vatimirire muparliament.
Mutauri webato reMDCT Witness Dube vanoti bato ravo rinodzinga vanhu muparliament kana mukanzuru mushure mekunge rapiwa mvumo yekuita izvi nevanhu vanovhotera vanhu ava.
Sebato tinoita maconsultations edu through ma structures. Zvinozikama nemunhu wese ndezvekuti kana vanhu vachisarudzwa vanenge vasarudzwa nemastructures eparty akamirira vanhu vanovhota. Saka harisi chokwadi rekuti hatikonsult.
Asi mumwe mutsigiri weMDC Alliance uye ari sachigara weward 4 Masvingo vavenge saine rupande uko kwakadzingwa kanzura wavo vaGodfrey Kuraone nebato reMDCT vanoti kazozvinzwa pane venue yeStudio 7 kuti mumiri wavo ainge amiswa basa.
Isu tingati pakurikolewa kwakaita kanzura wedu hatina vataone munhu akauya ichititaurira nezvenyaya yekuti varikoliwa asi kunze kwekuti takangotozvinzwira mumastudio 7 imozvo.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Kumalo vanoti mutemo wekumisa vanhu unofanira kunyatsojekeswa zviri pamutemo simba rose rosara kuvanhu vanovhota kuitira kuti mapato asave nemukana wokumisa kana kudzinga vanhu pasina chisungo chinobva muvanhu vakavhota.
Tinodawo simba rekuti kana tichinge tavhotera munhu tisu tamusarudza hongu political party yatipa munhu asi anozosarudza kansela kana kuti MP ma citizens. Sakawo ipapo ngapawanewo kana kuti panzi 50% kana chingowo chidimbu sevanhu vanenge vasarudza munhu iye vanofanirwa kubudawo vachitsigira recall kana kudzorwa kwemunhu iye.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDCA vaClifford Hlwachayo avo vane nhengo dzakawanda dzakamiswa basa nemakanzuru nemuparamende neMDCT vanoti vanhu vakavhota vanofanira kupuwa simba iri asi izvi hazvisi kuitwa.
Vanhu vakasarudzwa maMPs macancellors vakaiswa pazvigaro izvozvo nevanhu kuti vasimudzire zvido zvevanhu vafambe nezvido zvevanhu asi tinoona ZANUPF navamonzora zvichibatsirana namaikupe kudzinga maMPs nemacancellors vakasarudzwa nevanhu.
Hatina kukwanisa kubatawo mukuru webasa mubazi rezvekufambisa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa Mugwadi kana mutauriri weZANUPF Simon Kayamoyo kuti tinzwe mabatiro avanoita nyaya iyi sezvo vange vasingadairi nhare dzavo. Asi vanoongorora nezvematongerwo enyika vakaterekera kubato reZANUPF Masvingo vaCharles Mungana savanoti bato reZANUPF rine kodzero yekumisa vamiriri vanenge vatyora bombiro remutemo webato ravo nekuti vanenge vakavhoterwa nevatsigiri vebato ravo.
Saka kana tichiti iwe ukaresva ukaenda against bumbiro reZANUPF, ZANUPF inokutonga nemitongo yeZANUPF. Kana yaona zvakakodzera kuti ikubvise kwayakakutuma bhozi vanhu veZANUPF ndivo vakakutuma, ndoda kuti pabatsise kuti vanhu ndevezanupf havasi vako, ndivo vakakutuma kuti uende kuparliament. Saka ZANUPF inokutora yokubvisa nekuti watyora kodzero dzakasainirwa nevanhu vacho futi vakakuvhotera.
ZANUPF yakadzinga nhengo yayo yeChivi South muparamende vakila zivu gore rapera uye nzvimbo iyi yakamirira kuitwa sarudzo dzekutsiva vazivu. chivu kusvika pari zvino MDCT ne People's Democratic Party PDP dzakadzinga muparamende nhengo dzeMDC Alliance makumi matatu nemapfumbamwe uye makanzura makumi masere nemumwe makore matatu apfuura ZANU-PF yakadzingawo nhengo dzayo nhatu dzaiti vamasango matamba nadzo amai Beatrice Nyampinda navaGodfrey Gandawa dzimwe nyanzvi munyaya dzemutemo dzinoti vemapato ematongerwo enyika vari kumbunyikidza zvakare kodzero dzevanhu vanovhota pamakongresi emapato aya sezvo vakuru vakuru vemapato vachizoshandura zvinenge zvavhoterwa nevanhu vachiisa vanhu vavanoda pazvigaro nezvepamusoro ndakamira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rutsigiro ruri kupiwa kuchikwata chiri kurwisa muAfghanistan cheTaliban huri kuwanda mumuganhu nePakistan panguva iyo chikwata cheTaliban chiri kusimudzira kurwisa kwacho mauto emuAfghanistan pamberi pohurongwa hweAmerica hwekubvisa mauto ayo munyika iyi. Sangano renhau reAssociated Press rinoti chikwata chenhabvu cheMexico chichatamba mitambo yacho miviri chiri pamusha munhandare munenge musina vanhu chitevera mutongo wakapiwa chikwata ichi neFIFA mushure mekunge chikwata chenhabvu ichi chaonekwa chiine mhosva yekusiya vatsigiri vacho vachinyomba ngochani pamutambo wemaOlympic Qualifiers. Pamusoro pezvo FIFA yakabhadharisa chikwata ichi nezuro faindi yemari inosvika zviuru makumi matanhatu nezvishanu zvemadhora ekuAmerica. Yasvika nguva yekuti tipinde muchirongwa chinobata nyaya dzine chekuita nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Tinokuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro naamai Margaret Dongo, mumwe wemadzimai vakarwira hondo yorusununguko rweZimbabwe. Amai Dongo vachange vachitaura nesu pamusoro pekushaika kwevaimbova mutungamiri wenyika yeZambia Dr. Kenneth Kaunda.
Ndinonzwa kurwadziwa nekushaika kwa Dr. Kaunda, angari mutungamiri wekuZambia. Akatanga kuita mutungamiri wekuZambia. Mabasa akaitwa navaKaunda mabasa akawanda. Akasapota nyika dzakawanda dziri muno muSouthern Africa kuti vave nerusununguko. Isu madzimai tinovarangarira zvikuru nekuti isusu tine Fanka veZandla neZebra. Tine madzimai mazhinji akadarika nebhodha rekuenda kuZambia. Vakange vari muZambia, vakachengetedzwawo muZambia, vakazobva vakauya kuMozambique. Nguva yehondo vakabatwawo zvakanaka. Pamusana pekuti munhu akanga apira nyika yake kuti ibatsire kurusununguko rwemadzimai nevarume muno muZimbabwe, muSouth Africa, Namibia nedzimwe nyika, munhu anorangarirwa zvikuru nekuti haisi nyore kuti upe nyika yako kune dzimwe nyika kuti dzive dzinorwira dzichibva umomo. Nekuti kurwisa kwacho kwaiparadzawo nyika yavo, zvaiafektawo upfumi hwenyika yavo, zvaiafektawo magariro evanhu vemunyika mavo. Saka munhu anga akazvipira kubatsira nyika dzemuSouthern Africa kuti dzikuvawo nerusununguko. Saka munhu akakosha zvikuru kuti arangarirwe nenyika dzese dzemuSouthern Africa including Zimbabwe.
Munoona Zimbabwe ichifanira kuvarangarira sei?
Zimbabwe inofanirwa kumira-mira kurangarira vaKaunda nekuti taivawo nemakamba atanga tiinawo muZambia umomo tichichengetedzwawo zvakanaka. naizozo mami nemadzimai angarimo zvakare saka tinoda kuvarangarira basa guru ravakaita iroro haisi nyore kuchengeta vanhu varwe rusununguko vanhu vanenge vachirwira nyika yavo zvinhu zvakaoma paisanganiswa nguva yenzara nezvakawanda zvirwere zvii zvese vanhu vari munyika yavo asi vaionekwa vachibatsirana nevanhu vavo uyezve vakachengetedza vamwe vatungamiri vakawanda munyika yavo
tombotarisa isu kuti pari zvino Zimbabwe yati iyo kune mazuva matatu ekuchema vakaunda munoona zvichikodzera here nerubatsiro rwavakapa Zimbabwe
tinototenda kuti vaisa mazuva iwayo kuti tirangarire vakaunda kudai vanga vatoisa riri sundu chairo nekuti mabasa akaitwa navakaunda akasimba zvikuru ingadai tisiri kutaura nenyaya yeindependent Zimbabwe yatiri kutaura nezvayo nhasuni ingadai tisiri kutaura nenyaya dzena dhemokrasi dzatiritaura nezvadzo nhasuno but pamusana Dr. Kaunda zvese zvakaitika ini ndaitofarira kana dai vanga vakanzi 7 days zvakaita Botswana ndaitofarawo kuti zvishuwa ndokunonzi kurangarira munhu asi handishori mazuva matatu avapa iwayo akatokoshawo zvikuru chikuru chakakosha ndechekuti tinofanirwa kuvarangarira isu mafreedom fighters nenyika yese yezimbabwe tive nenguva yekuvarangarirawo tese
imi makambowana mukana wokusangana navo here vakaunda vachiri vapenyu
ini ndakambosangana navo zvangu ndakasangana navo pavakambouya kuno kuzimbabwe kuma90s ndichiri memba yeparliament ndikambosangana navo kuHarvard munhu uya wokuti aitaurika naye munhu uya wokuti fanika pavanga vabuda vasisiri president havana kumbosiyana nekuti munhu anga achitonga saka haasi munhu anokwanisa kutaura nevanhu maigona kutokurukura munhu anga akasununguka zvakanaka zvekuti
mazwi mashoma amungati mungavarangarira nawo imi saamai Margaret Dongo ndapa
ini mazwi angu muchidimbu ndinoti ngavazorore murugare basa ravakaita richagara richitonderwa nemadzimai uyezve nevasikana vechidiki vari kutevera vachange vachitonderawo kwatakabva pamusana pekunzwa nhoroondo yebasa ravakaita saka ndinoti ngavazorore murugare
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Nhlanganya uye ndiri muWashington
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa pamusoro pezvimwe zvakaburiswa neZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC zvekuti muZimbabwe hamuna vana vadiki vari kushandiswa mabasa evakuru kana kuti child labor. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vafarai Maguhu. VaMaguhu, takanzwa ZIMVAC ichitaura kuti muZimbabwe hamuna child labor kana kushandiswa kwevana vadiki mabasa evakuru. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya iyi?
Handitenderani neongororo iyoyo kuti muZimbabwe hamuna child labor. Asi handizivi kuti vakanga vanyatsa kuongorora sei vakaenda kupi vakataura nani uye vari kutaura sekta ipi asi tichitarisa zvakaita semining sector tinoona kuti zvikuru sei kune vanokorokoza zvegoridhe vana vazhinji vakucherawo goridhe kuti vawane kurarama uyewo tichitarisa zviri kuitika muzvikoro kuti maticha havasi kubhadharwa naizvozvo havasi kushanda vana vakawanda vakukurumidzisa kuitisha mabasa echikuru vari vana vadiki totarisawo zvekare dambudziko riri kuitika kune atinoti ma small scale mines migodhi yaana museyamwa vari kuwanawo pekuti vapote vachichera asi vasiri kugadzirira kuti vabhadhare mari yavanofanira kuti vabhadhare vashandi zviri pamutemo tiri kuona vana museyamwa ivavo vari kuemploya vana nekuti vana apa vanogona kuti vashandiswe semaslaves vachipihwa tumari tusina nemusoro wese kuti asi vachingodzokera kubasa zvemangwana nekuti vanenge vasina mhuri dzavo asi vanenge vachingoshanda kuti vawano mari yekutenga hembe nezvimwe zvakangodaro daro. Saka ini ndinoona kuti child labor iriko handizivi kuti sei ivo vari kutaura kuti child labor muZimbabwe hamuna, asi ndinofunga kuti ongororo yavo iri kupesana nemamiriro akaita zvinhu on the ground.
Hamufunge here kuti kana vasina kunge vavana vanhu vanenge vachivataurira kuti pane nzvimbo yakati kana kambani yakati iri kushandisa vana vangadai vaine humbo ihwohwo, imi sesangano mungadai makaunganidzawo humbo saihwohwo muchihusvitsawo kwavari?
Ndosaka ndati handizivi kuti ongororo yavo yakafambiswa sei uye kuti vakataura nani. Chavaifanira kunge vakaita kuenda kumasangano zvikuru sei vakaita sana Zimbabwe Congress of Trade Unions, kwozotiwo malabor unions akaita sei anotungamirwa nana vachinhema, vachinobvunza kuti makambani umu zviri kumbofamba sei nekuti ndoo vanhu vaya dzatingachinyanzvi pamusoro pemabasa nekodzero dzevashandi. Asi tinoti child labor iriko, vanokwanisa kunge vasina kuenda kunzvimbo dzacho dziri kuitwa child labor, vakada kuti vakwanise kutsvaga rubatsiro, rubatsiro rwuripo kuti vaendeswe kunzvimbo dzakadaro.
Zvii zvikuru zvamungakurudzira kuti dai zvaiitwa kuitira kuderedza dambudziko ramuri kutaura irori?
Child labor ndiyonga tichiitarisa muZimbabwe, ndingati inini election yekuoma kwaita upenyu. Hazvibatsiri kuti muti vana havafaniri kushanda ivo vana vacho vari kufane nzara. Hazvibatsiri kuti muti vana havafaniri kushanda vana vacho vasi kuenda kuchikoro. Hazvibatsiri kuti iti vana havafaniri kushanda vasina zvekupfeka. Saka hurumende kuti iprotekte vana inofanira kugadzirisa upfumi hwenyika, uye kuti vabereki vevana ivavo kana vachinge vaenda kubasa vabhadharwe mari dzine pundutso dzekuti vanogona kuti vana vaende kuzvikoro, vatengere vana zvavanoda, vatengere vana hembe, ndokuti vana vavave pasi pevabereki uye vakwanise kuconcentrata panyaya dzedzidzo. Saka pakasagadziriswa upfumi hwenyika uye hurumende ikasagadzirisa matambudziko evashandi munyika, zvatiri kuona mazuva ano makambani mazhinji muZimbabwe vashandi vama modern day slaves ende hurumende haisi kuprotekta kodzero dzevashandi. Nechikonzero chekuti vakuru vakuru muhurumende vakushanda nemakambani kana kuti vane mashares makambani. Saka nekuda kwaizvozvo kodzero dzevashandi hadzichina basa, nekuti hurumende inofanira kunge ichiprotekta vashandi. Ndo ine vashandi kana kuti mabosses emugovernment imomo vaane chekuita nemakambani ari kusvinirira vashandi.
Aiwa, maita basa zvikuru vamaguru.
Manga makateerera kumukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Kanzuru yeguta reHarare inoputsa zvivakwa mumusha weMbare, izvo zvasiya vanhu vakawanda vasina chekubata. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanokumbira kereke yeRoman Catholic Church kuti Father Emmanuel Ribeiro vavigwe kuNational Heroes Acre. Chirwere cheCovid-19 chakauraya vanhu vapfumbamwe nezuro uye kubata vanhu mazana mana nevasere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakangani kugara makapfeka mamasiki enyu nguva dzose, nekuti chirwere cheCovid-19 chichiriko uye chiri kuuraya. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7. Kose kwamuri. Ini ndini Rachoto, ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
Kuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo umhlaka 19 kuNhlangula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, iCouncil yeHarare namhla idelise izakhiwo zabantu ababikwa bethengisa ngokungekho emthethweni elokitshini leMbare eHarare endaweni eyaziwa ngokuthi yiMopeta Namo Flea Market. Lilokhe likhuphuka inani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane weCOVID-19 elizweni.
Silesifiso sokuthi ngabe babuya bezohlaba amajekiseni bona la ukuvikela, ngoba thina silezakhamizi ezingakwanisi ukuhamba siya ezibhedlela. Sabe sifisa ukuthi ngabe siyancedwa bebuye bezosihlaba nje sizama ukuvikela nalowo mkhuhlane.
Sizalithulela ezomculo silo Sikhosana Buhlungu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo umsakazo. Ikhansili yeHarare namhla ithi iqalisile ukudiliza izakhiwo zabantu ababikwa bethengisa ngokungekho emthethweni elokitshini leMbare kuleli dolobho endaweni eyaziwa ngokuthi yiMopeta Namo Flea Market. Lokhu kwenzakala lanxa umthethwandaba umise inyathelo elifanayo eChitungwiza, njalo iningi labathintekileyo lisithi alilayo enye indlela yokuziphilisa njengoba kungela misebenzi elizweni. Isikhulumeli seCouncil yeHarare umnumzana Michael Shideme utshele Studio 7 ukuthi izakhiwo lezi azikho emthethweni, ngakho bazaqhubeka ngalolu hlelo. Iningi selamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngamapholisa elokwenqabela abahlali beMathabeleland South ukuthwala izikhali eziyingozi kusukela kuyona le inyanga kusiya kumpandula ngendlela yokuqeda uhlupho lwamacala adalwa ngabantu abahlomileyo kulesi isigaba, njalo osolubhahile lakwezinye izigaba zelizwe. Amapholisa ethule umbiko esithi abaza kwephula lesi isinqumo baza kwetshelwa ukuhlala entolongweni okwenyanga ezinhlanu kusiya kweziyisithupha kumbe behlawuliswe imali yefayindi. Amapholisa athi asethenge ezinye njalo imota ukwengezelela lezo ezikhona elizweni jikelele ukwenzela ukuthi kungaba lohlupho baphuthume baye lapho ababizwa khona. Sixoxa lomnumzana Molven Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association ngalolu daba.
Ezakhamizi zeGwanda sizibona kuyinto enhle kakhulu esithemba ukuthi inyathela leli asoze libe phelele emlonyeni, lizayenza lokuthi bahambe sibile benanzelela besecha abantu abahamba bethwele izikhali eziyingozi enjengamabhemba. Ngoba singananzelela iGwanda yona ngokwayo kusukela emuva ngale yayivele ingela zonke izinto lezi esezenzakala kathesi, kungenxa yokuqalisa indaba yokuhamba abantu bethwele amabhemba bethwele into eziningi. Yikho lapho kusivele khona into eziningi osokusenza ukuthi kube yingozi kakhulu. So siyananzelela ukuthi nxa ukuthi inyathela leli abalithetheyo linyathela lizayenza ukuthi balilandelele kube lokusetshwasetsha okuthize abantwini, kuzayenza ukuthi lezi ngozi ikakhulu abafana abasakhulayo laba sokugcwele kugwazana ezindaweni eziningi, okuthi nxa kungasela izikhali lezi eziyingozi kuzaba nganeno nokubulalana lokulimazana esigabeni seGwanda.
Kodwa khona ngapho eMatsouth kumbe eGwanda lapho khona sengathi uhlupho lolu lubhahile yini?
Yikuyinto ekhona eMatabeleland South ekwenzakalayo ukuthi abantu bayagqikezela bayathathela izinto bethathelwa ngabantu abahlomileyo. Kukanti labafana laba batsha bakhathesi nganike isibonelo njengengozi eke yenzakala eNkhwali kwinsukwana zona ezedlulileyo lapho omunye umfana ocine segwaze omunye ngengqamu wafa wabekwa impela khonapha eGwanda lako futhi edolobheni phakathi bake yahlaselwa ngezinsukwana ezidlulileyo kula bantu amabhizinisi lalaba abadila ngezemayini abake bahlaselwa batshontshela izinto abanye baze batshontshela ezinye izikhali. IGwanda yayiyindawo ethuliyeyo, indawo engelabudlwangudlwangu, kodwa nxa yokubuya laba abantu bamabhemba kwahle kwaqalisa ukungazani sokuluma jiswe umlilo. Sokuhlangene abantu bokuza kwezinye izindawo labantu asebehlala lapha sebesuke bahlangana sebesenza ububi bengabantu asebendawonye khona lokho, kodwa sokusenza labanye ababehlezi lapha sebehambe bethwele izikhali bezama ukuthi bazazivikela bacine sebezisebenzisa bona ukuthi bazuze imali ngendlela engayisiyo. Abantu abahlalisekanga, abantu nxa bangabona ilanga litshona bayakhathazeka. Kule ndawo kuthiwa kuse-Red Cross bahamba nje usevalwe into ingayenzakala nhlangane lo muntu ongangigwaza ngenqamu kumbe ongasuka angesukele ngesikhala esibe abesithwele. Engithemba ukuthi lamapolisa sithemba ukuthi labo bazabe bethwele izikhali zokuzivikela, ngoba nxa bezahamba bengalalutho kungenzakala icine sekuhlaselwa bona sokubulawa bona.
Lowo ngumnumzana Molven Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association. Ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle luthi inani labantu abahlaselwa ligcikwane le-coronavirus ngelanga lilokhe liqonga elizweni, njalo sokulabanye abangamakhulu amane lasitshiyagalombili 408 asebelegcikwane leli. Lokhu sokukhuphule inani labantu asebathola leli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo laya kunkulungwane ezedlula amakhulu amane 41,335, kwabhubha abedlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha 1,656. Uhulumende uthi useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane eKariba, Karoi, Makonde, leKwekwe, njalo iCOVID-19 idla ubhedu kwezinye indawo ezibalisa iChirundu, Makonje, Mahangura, Chinoyi, Chijamoyo, Maswingo, Chiretsi, Nkulumane, Emakhandeni, le-Northern Suburbs, Kobulawayo, kanye le-Mandidawe. Ukusenjalo, umnumzana Omega Sibanda umela ivungo edalele ePhalamende njalo engusomabhizimusi usichasisela okwenzakalayo esigabeni sakhe.
Ngikwane likhona yonke indawo, kodwa engikuthabelayo ukuthi uhulumende okhona okababa umnangako useveke futhi umthetho lowo ngominister of health ubaba uChiwenga ukuthi kawubekwe futhi ngoba kunamagcikwane asinanzela ukuthi segcwele indawo zonke, iphendukile ye-lockdown ngendlela ezijiyeneyo. Njengoba nalisizwa nje ukuhlaba umkhosi wokuthi hayi lapha kumele ukuthi abevungu bayakwazi, ngoba siyayenza sibili inhlelo zokuthi babekwazi ukuthi kathesi imaski kayijiwa. Uhulumende uthini? Kakulandela umthetho kahulumende, singayenzi imithetho yethu.
Kodwa kumabhizimusi-ke
kumabhizinesimeni kubuhlungu kakhulu okwenzakale lapha into ye-COVID. Abaningi sebehle bavala, abasebenzayo sebesebenza kungayisikho isimo ababevele beyiso sona. Yikho sizama ukuthi sincedisane nini sibone o-Minister of Industry and Commerce umama u-Honorable uNzenza ukuthi akazame ukuthi asizoncedisana lapha evuko nabobhizinesimeni, sibanike la kuthiwa ngamaloni noma imali yokubhoosta ibhizinesi basukuma abavaliyo sizame ukuthi bavule. Ngoba kumabhizinisi awethe ofungu aya kumanga kuhle kumabhizinisi. Kunzisa ubuhlungu nami, ngiyakubona nxa ngihamba ukuthi kayiseyikho lokhu engakubona i-COVID ingakabuyi. Abantu babezimele sibili kathi hayi abamanga kuhle.
Singathi i-COVID kumbe ikuwa komnotho welizwe.
Hhayi, i-COVID ayisikho kukuwa komnotho welizwe, ngoba thina siyabona ukuthi kuvuleka indlela eziningi. Lokho kwakuyi-new dispensation ezokuthi senze ibhizinesi. Angiboni lapho sibe lokuzivalela khona. Siyasukuma sibili njenge njenge constituency ngenxa ye new dispensation.
Lo umnumzana Omega Sibanda omela ivungu edalele parliamente njalo engusomabhizimusi ekubandla lezanu PF sixoxela ekhonale evungu. Izakhamizi zemaphandleni zithi zikhathazekile kulandela ukumemetheka ngamandla kwegcikwane le-coronavirus elizweni ngesikhathi iningi lazo lingenelisi ukugada liye emadolobheni ukuyahlatshwa ijekiseni yokwenqabela leli gcikwane. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Edson Masuku oyisakhamuzi seGwaqa eGwanda North uthi imbiko abayitholayo ngokumemetheka kwaleli gciwane ibatshayisa ngovalo.
Silokwesaba kakhulu ngomkhuhlane lo ngoba siyezwa emaredweni kuyakhulunywa ukuthi inani labantu liyakhwela. Inani labantu liyakhwela elabantu ababanjwa umkhuhlane labanye abafayo. Thina sizwa sesaba kakhulu. Thina njengezakhamizi silesifiso sokuthi ngabe babuya bezohlaba amajekiseni wona la ukuvikela ngoba thina silezakhamizi ezingakwanisiyo ukuhamba siya ezibhedlela. Sabe sifisa ukuthi ngabe siyancedwa bebuye bezosihlaba nje sizama ukuvikela nalowo mkhuhlane.
Amazwi la asekelwa ngumnumzana Vusumuzi Nkala oyisakhamuzi seGungu eGwanda South othi njengezakhamizi eseduze kwemngcele basengozini enkulu.
Navele siseduzane le mingcele yonke siseduzane leBotswana la eSouth Africa futhi awugogatshana kakhulu. So abantu labo babe bechapha behamba besiyazisiza ngenxa yokuthi imingcele ivaliwe kuthi ngoba abantu laba labo babe besithi bangincedise bancedise imuli zabo. Yiwo abasuka maybe sebechapha abanye bebuya sebebuya bevela kwamanye amazwe njengakathesi. So siyabona leBotswana ngale abantu babanjwa ngale. Siyabona abantu babanjwa badiphodo. So abanye babe bebuya lemkhuhlane.
Umqondisi wenhlanganiso elondoloza amalungelo abesifazane e-Women Development Association of Zimbabwe, unkosikazi Juliet Nkiwane, uthi iningi labazali esitezi lizibuza ukuthi zizavulwa pho isikolo ekupheleni kwalinyanga.
Sizwa igcikwana leli ukuthi kubo Midlands lapha seliqalile njalo lilamandla ende liyabulala. Lo abantu bayazibuza ukuthi kambe sezivaliwe bazabuyela yini abantwana? Asizukubuyela yini ku lockdown? Njalo abantwana bawonakala abanengi kunenge okwona abantwana. Sesise sabuthi hey kungaphinda kungasiphinda. Esikukhulekelayo khathesi ikukhulekela ukuthi lumkhuhlane awuhambe uphele. Ungabuye ubuye enye lockdown abantu yiyo abayesabayo abafunela kuyibona. Siyesaba nje ukuthi nxa abantu kungaphinda ama-lockdown lokhuyana singabona abantwana sebewonakele labo gender-based violence labantwana abamankazana sebeyiba sebesiyadinga imisebenzi besebetshiya emakhaya.
Kusenjalo izakhamizi eGuyu zithi zisele zitshamathe kulandela ukubulawa kwexhegu ebelile minyaka yokuzalwa engamajuma esishiyagalombili umzukulu emethesa umlando okufaka itshefu ekudleni. Lo mzukulu kubikwa ethaya okukhulu wakhe ngenduku ekhanda okubangele ukufa kwakhe. Osaphethe isihlalo sesikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni umnumzana Thabani Mkhwananzi uthi njengamapholisa sebethethe inyathelo lokuvimba amacala afana lala.
O-officer commanding asefake lokhu okuthiwa ngama-prohibition order ayiwo engabela uZulu ukuba aye kuma-public places izindawo ezihlangana abantu indawo ezifinyelela abantu ephethe izikhali lezi engizibalayo ngaba ngamarekeni okutshaya inyoni lana kungaba ngamahloka induku imkhonto ingqamu lakho kunye nje ongakucabanga esikusebenzisayo esintwini okuyizikhali. Umthetho lo kawuvumi ngalesi sikhathi kusukisela ngoJune sisiyafika ku-August.
Sekube lokuqonga kwamacala adalwa izigebengu ezihlomileyo ezansi emandebeleni okuludubo olusabalale ekuqaleni komnyaka njalo luqhubeka ludlondlobala. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxalo nkosazana Primrose Jaba ophila lesimo sombala wesikhumbaye esimhlophe ese-albinism njalo olondoloza intandane eziyisithupha omunye wazo ephila lalesi simo. Khona ngakho eluveve kobulawayo bakhona yini abanye abaphila lesimo leso eliyake lihlangane licubungule konke likufuna. Kodwa uthe kule nhlanganiso ekuphathisayo yiphi leyo nhlanganiso? Kodwa laba abantwana obalondolozayo abakhubazekanga. Wakhula njani? Ungathi uhlupho lolo solubona umntwana lo mlondolozayo lawo wahlangana lalo yini? Lowo nkosazana Primrose Java esixoxelaye ekobulawayo. Kengelithiyo okwesikhatshana ezandleni zikaChris Kande weStudio 7.
Lingali chona njani zilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Themba kuye moyo. Isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eATools. Siyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga ukuba sesebenzi. Salibonani balaleli.
Ye, ungasitshela ukuthi umumo unjani ikakhulu nxa sikhangela indaba zamatitshala. Siyabona ukubana uZulu mathupha uyakhala phandle lapha. Kodwa lina njengamatitshala kuyini inhlupho elibhekana lazo lezi nsuku?
Thina njengamatitshala ngibuye singene futhi kuZulu. Sisephakathi kwelide yembokodo. Nxa sikhangele njengakumanje ababalisi bakukhe namhla bethole ikholo labo kukhangelele ukuthi bavule mhla ka-28 kuyake kule deadline khonapho kuyafika kubo-July 5 kumbe 16 baqedisisa ama-examination fees olevel ikubo-1600 okungamasentinyana ngama-RTGS. Umbalisi uvele kathesa imali yakhe kayivumi ukuthi ayenelise ukuthenga izinto azifunayo. Nxa sisenza i-breakdown yesala sikambalisi e-20,000 ngelanga for 30 days imali yami iyavuma kuphela ukuthi athenge ilobiye okunye lokhu ayisakubali. Kodwa umbalisi kukhangelele ukuthi ahambe ayefundisa abantwana bezinye izakhamizi eseziyenelisile ukudingadinga lapho ezidinga khona ukuthi zibhadale i-examination fees. Yena akasoze ayenelise uyabhadale i-examination fees kodwa kumele ahambe ayefundisa abantwana laba. Okunye futhi kathesi kule nhlelo ezinye sezikhona kuthiwa yikhala lapho kudinga khona umbalisi adinga izinto eziningi umsebenzisi kamningi ukuthi afundise eklasini aphinde ayenze continuous assessment learning area alandelele umntwana ngomntwana nxa elabantwana abangu-30 eklasini abalandelele bonke umbalisi leyo sikhuluma ngayo uyabelambili uveleka psychologically kunzimaesikhathesi igwanda ifake umbiko wokuthi o-headmaster abaphathi bezikolo abahambise amabizo abatitsha abanganengqondweni kabasaphilanga kuhle sesiqalisa ukukubala besingani sekuyasephisa kodwa sesesikukukhangelisisa kuhle sabona hayi uvele umbalisi kade esengqondweni yakhe ngasaphilanga kuhle ngoba uthwele umuntu ingqondo yiyo kumele ibe kahle ingadubeki ngabona ingqondo yakhe sidubeka ngapho uyafundisa ngapho nakani ukuthi uba nini yamkoloda
baningi yini okutholakale bethiwa bona bagula ingqondo
i-statistics kathi kakutholi ukuthi kangakanani kodwa ungabona sokuyinto esikhithwa nguye uhulumende futhi senanzelele ukuthi izisebenzi zami sezigula ingqondo
manje lina njengenhlanganiso macebo bani eliwazamayo ukulungisisa lolo daba
thina njengenhlanganiso sikhulumisana namalunga ethu ukuthi sizame ukukhangela zonke lezi zinto sikhangele ukuya phambili ekuvuleni kwezikolo singavali izikolo vele sike sayenza i-referendum yokuzama ukukhangela ukuthi kulungele yini ukuvula izikolo sikhangele umkhuhlane we-COVID sikhangela le hole 98% yabantu abangene ku-referendum yethu bathe izikolo zingavu soke sikhangelele ukuthi ukuzekulungisele yonke into leyo abantu bengabi lesihupho lokunakana kakhulu uhulumende kaqala lungisise indaba yeholo lombalisi asinikeze i-520 yethu esasiyihola ngo-2018 bone ngani izasincedisa ekwenzeni ukuthi mkenzi indlela mle kunakaneni izinto zabo
hayi isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngiyalivalelisa abalaleli
lo-ke bekungumnumzana Themba Kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-ATUS ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilala
namhla silenhlanhla ngoba sixoxalo sikhosana kuhlungu owesikhosana band ngomculo wakhe
Usawulungisa umculo wakho ozawutshaya?
Yese ngalungisa, ngizayiza sengisiyitshaya.
Manje singayikhangelela nini?
Inyanga le azingaphela le yona leqalisayo. Thambani uJuly, sihamba seyikhipha ngoJuly kathi siyingoma yakho.
Kodwa ungathi iCovid le ikubuyisele emuva kakhulu yini? Ngabe sukhatshana kathi?
Vele okuthi ngayinto le kayizange lokhu ithethi lokhu ifikelela, hayi nga, emota sehamba ngayo.
Wena rastanya uthanda.
Kati wawukhuluma ngani lapha?
Ngathola ukuthi ulasta ifesi yakhe iyakumhlophe sibili kodwa ukukhuluma kakhulu njengeChina. Kodwa ngawumkhala kathi iChina kodwa enjani? Yena engakhulumi njengeChina sithi vara akayenzi njengeChina ethi vara. Yena uthi uyabe ukhuluma njengomuntu owujayele.
Pho yena uyabe vele ngubani?
Mina ngangikholisa nje ukuthi amarasta amanye asmart ifesi yakho iyakumhlophe sibili uphosa uthi iChina. Ngibe sengifaka ingoma ukuthi ukuze usmart bakhe ukukhulekele phambi.
Dani makiwa nyadi tanda ngoba dichipipi Isikwaza kona sitifu awustandele Sensia la paenza lwa kona da pesikota na bendi Enkayi vaya ntanda da minyaba tanda
Unjani umamthembu?
Bawamthembu yakhila bamuchikona kulesuku ya job ichukela ngakile impathisele wadadeli wakithi.
Abantwana ke sebekwazi yini ezomculo?
Ye bakwazi bangithungumelisa nosipamandla.
Oh bakwazi ukuthi ikata.
Usipamandla sekwazi. Ngibona ngani ufana ungasebenza ngumina lwana ngoba sekwazi. Awu the 8 years.
Unandida. Unandida. Kapawo sipho.
Manje isikhathi esinengi sichitha lisenzani khona ngapha?
Yabe mpractisa nje kuphela ngoba ikatari ukhona umunye wathumezela le gesi manje shoti ispeaker ngichayi ngekho emlilweni sashotile siloko kuchaya ispeaker the-amplifier nebhasi babwazi yikho okusilela le mayiki yabe sengichaya sibili banayo ukuzwayo basebenzi lezipikeri ezinkulu
babwazi.
Ubathola ngapha abalalela umculo wakho babuya lapho chaya khona?
Ukhaya ukuthi ishotile bani kuyangwaswangani emzilwane babani njengoba emagrosa laphana zabe uchachaye kodwa hayi ukhaya ukuthi yoba lokusilela
asabe producer Dangerous Next Kunapo.
Yeah 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 kama lokhosana khanda sifa phambo ngegwaqo madoda bekhaya ngokungamu bambile ha ha lonyaka kuzima bona be
lokhe waqalisa ukucula lo madlela sikhobokhobo labo Jazz Marabini labanye kwakulethela umahluko yini empilweni yakho? Wathola yini njalo lenzuzo kumculo wakho?
Hayi lesuku waba khona sizwe ngoba ngingadobhadobha kuzimbuzi lapha. Hayi ngathi sinekhozethi basamile sibili akusela nisenze ubona olubuyayo. Ama-disc aphela ukuphuma kwakwafana basho kwahlala kunjalo.
Sala
abekwe ndamavele engathanyelwa uyabe ngakalayo sesiya kwenza catch and carry bonke into sikhambelayo bakwenzelana abantwana ngoba abantwana laba asoze sibe lento esizayizuza uyabuluza esikolo inkomo zakho sethethe umuntu mahala
umculo othi amasiko owesikhosana band kulo madlela sikhobokhobo uJays Marabini labanye beholwa ngosikhosana yena ebesixoxa laye hona lo msakazo singakehlukani ngesikhangele ebesikhokhela ikhansili yeHarare namhla idilizile izakhiwo zabantu ababikwa bethengisa ngokungekho emthethweni elokitshini lembare eHarare endaweni eyaziwa ngokuthi yiMobetha Namo Flea Market. Lilokhe likhuphuka inani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 lababulawa yiwo elizweni. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.